Mumwe murimi angachitenga mbeu yake pachitoro chemetro pitch nhasi muchinoi, amai Brandina Nyakutera vati mbeu iri kudhura zvekuti havasi kurima zvavaitarisira gore rino.
Zvakaoma hatimboda kunyepera namurimi anogona kudzokera tinogona kushingwa tinodzokera mumunda sevanhu tajaira kurima asi kwete kudzokera zvaongotifungira ndo madzokera ndichaita nokuti mbeu iri kudhura zvemashuwa.
Amai Nyakutera vanochiri kudhurisa mbeu ndechekuti vanotengesa mbeu vari kudhurisa mbeu idzi zvakanyanya kumunhu anenge achitenga neeco cash kana kushandisa kadhi kudarika ari kutenga nemari yekuamerica.
Mbeu yatidhurira pakuti mari dzacho ieco cash nemaswai muri kumarifanzisisa asi dai yanga iri usara chiruro vari kunyorawo kuti 25-45 pamwe kuda zvanga zvitori nani nokuti pa45 apa unobva wanzi wewe chinhu chako chauda kutenga ne45 ichi chiri kunzi 8000 chakuti 8000 chakuti iyo 10k dai yanga iri 25.
Mumwe murimi amai Tereraishoniwa vatiwo rimwe dambudziko nderekuti havasati vapedza kubhadharwa pachibage chavo chavakaendesa kugreen marketing board kana kuti GMB. Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vati nhengo dzavo mumatunhu mazhinji munyika dziri kuchema-chema nekudhura kwembeu nefotireza dzichiti makambani anotengesa zvinoshandiswa nevarimi ari kuita makaro nekukwidza mitengo yezvinhu zvisiri pamwero. VaZakaria vati hongu pane nyaya yekukwira kwemutengo wemari yekuamerica pamusika mutema asi zvazonyanya sezvo zvinhu zviri kukwira nezvikamu zvinodarika zana kubva muzana zvisina kumboita mari iyi kubva gore rapera.
Raiti iri kuseenzeswa uye zvino ari kutopeka mapurisi avo nenyaya yebarrel market rate. So ndokune problem yakanyanya kukura iko. Saka but also chero rate ichikwira saizvozvo rate kubva last year rate haisati yaita 100% increase. Saka macommodities womuzvitoro haafaniri kunge achienda pamusoro zvakaita saizvozvo kupfuura ne100%. Saka kureva kuti pane yes nyaya yerate iripo asi pane iyoyi profit yaring yanoyoda kuita mari yakawanda pazvinhu zvishoma panguva imwe chete.
VaZakaria vati pakadai hurumende hapana zvainogona kuita asi panoda nhaurirano pakati pemasangano evarimi rakaita seravo nemasangano anomirira vanotengesa kana kuti maretailers kuitira kuti vaite chibvumirano pamusoro pemitengo.
Zvimwe zvinhu hazvisi zvehurumende, zvimwe ndezvekungotiwo mumaassociations imomo vanhu vanofanira kutaurira. Nekuti tikati hurumende yoite something pane nenyaya iyoyo kureva kuti taakuti hurumende ngaiintroduce maprice control and maprice control tinoziva kuti anozodida kumashortage ezvinhu. Saka maassociations anofanira kutotaurirana kuti tese tiri mubhizinesi so toramba tiri mubhizinesi sei tese pamwe chete. Iyi practice inotibatsira here kana kuti haitibatsiri? Zvimwe ndezvekukurukurirana pachedu tichionesana kuti izvi taakuuraya mabhizinesi nekuti munhu akufa ipapa kunyanya ari kukuvadzwa kunyanya murimi nekuti murimi haana kwokupusha makosti ake achiende.
Mbeu inorema makirogiramu 25 iyo yaitengwa nemadhora zviuru masere kana kuti 8000 RTGS gore rapera yave kutengwa nemadhora zviuru 10 kana kuti 17000 RTGS gore rino. Dzimwe nyanzvi dzezvekurima dzinoti varimi vari panguva yakaoma sezvo hurumende ichitara mari yavanofanirwa kutengesa zvirimwa zvavo kuGMB chete asi vanotengesa mbeu nefetereza vachisiyiwa vachitara mitengo yavanoda iri pamusorosoro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.